Antu tosvika kupamba izvezvi mwana wangu amhanyiswa. But motikari yacho yanga isina number plate, so ndotori nemasabhuku pano vatono mutsimba yemotikari yacho.
Kuwara here mwana wenyu, zvafamba sei?
Mwana wangu abharukwa hembe kupinda nemusango achimumhanyisa chete. I think vangu aida kumubata, vangu aida kumubata.
Nechikonzero chei muchifunga kudaro?
Zvokuda kushungurudza inini. So tutori busy kumbotresa motikari yacho kuti zvafamba sei. Thank you, thank you kuzvisa kuti zvamira seiwo kuno, kuti usiku wanhasi uyu akauya here zvakare. Kuti vanhu vaivava kutotanga programu dzavo dzokuda kutyisa vanhu.